mkangano wataitam wataenda kusani ifing wakande miri ningade kuti imi muziye pamoja tine ruzhinji rwe Zimbabwe kuti wafamba chakanaka chabuda pachena ndechekuti mapoka ose anga ariko aona zvishuwa kuti zvinhu zvakawanda zvoda kugadziriswa pasani ifing saka paitwa kuti papiwe ultimatum ye 3 months kuti vagadzirise zvidya zvese zvisiri kufamba zvakanaka mairano neugaro hwevashandi pakambani iyi izvo zvatsinhirwa nemutevedzeri wegurukota revashandi
ko ivo vashandirwi vatambirawo sei nyaya iyoyi vabvumirana nemi here
vashandirwi vepasan yangfeng vamwe vacho vanga vachibvumirana nazvo zvose zvekuti tiri national asset chichi hazvina kumbobuda hazvina kuda kumboti zvitaurwe nezvazvo izvo chabuda pachena ndechekuti vanofanira kuteedzera mitemo yemunyika muno ine chekuita nekodzero dzevashandi sekunyorwa kwayakaitwa muLabor Relations Act uye vanofanira kuteedzera mitemo yemaNEC eindustry yavo iyo yeceramic nebrick and clay zvinofanira kuti zviteedzewe nekuti mitemo iyo iripo maNEC aripo maunions anomirira vanhu ava aripo
saka zvinhu zvamazosunga mushure memusangano uyu
vashandirwi vepasani ifeng taona kuti naivo vafara zvikuru vakwanisa kuti vaone kuti zveshuwa munyika muno matrade unions makuru akaita ZFTU ZCTU achiri kumirira vanhu ende ane kodzero dzekumirira vanhu ende haasumbe haavhunduke saka pachaitwa properly constituted workers committee ichasupervisewa neZFTU neZCTU zvichionekwa kuti yaiswa in place
ko kana pasina zvaitwa mukati memwedzi mitatu iyoyi
mikati memwedzi mitatu yatataura kana zvisina kunge zvagadziriswa ZFTU neZCTU dzaane kodzero yekunoungana pakambani iyi nemamwe maworkers anobva kune mamwe maindustry so that nyika inyatsoona aero igoonawo pasi rese rione kuti ndo zvatatarisana nazvo.